haita zvakanaka, tinotenda nezvaita. Mwana mudiki ane 17 years old, saka nekuti nemafambiro aita mutambo, round yavanga vachiswima, vanga vachiswimira for the semifinals event iyoyi. Iye awina event yake yekutanga, ndiye atotanga kusvima negroup yake pamahits, and then ivanga vachitora matop 16 times out of 47 athletes.
Saka zvamira zvakadaro, paawanikwa achituhwina Donata Mata awanikwa achikunda muchikamu chake, zvinorevei, achaenderera mberi here kana kuti zvamira sei?
Achaendereri mberi nekuti chikamu pavanga vari vanga vachienda kumasemifinals. Iwawo masemifinal vanga vachida matop 16 times kumahits ese aiitwa. Saka iye azongopotsa nenguva yake yaaiita kuti achizoendera mberi. Vakawandawo vapotsa nekuti vanga vachiita sei vachingotora matimes ari top 16. Saka sezvandataura ndezvekuti mukaona kumakwikwidzo kwaiita raundi ino ndepekuti pabrekwa Olympic record 3 times in succession zvisati zvamboitika. Saka kuratidza kuti makwikwi acho anga ari ekumberi. But isusu seOlympic Committee tinofara nechinhano chaafamba nepaari, nekuti mwana mudiki watiri kutarisira isusu for France 2024. Tirikuvaka chitimu chedu tichiona kuti nevana vari pano tinogona kuonawo zvinenge zviri nani patiri kuenda mberi uku. Saka tinofara tichipemberera naye, and nechiti isusu nyika yedu yeZimbabwe ngaivatarise vana ava vaone zvavaita, nekuti pavapinda kana uchitanga kukuswima muOlympics hazvisi nyore kuti uchiwina weit yako. Saka ndo zvatiri kufara nazvo izvozvo.
Totarisawo vamwe vatambi vari mumakwikwi aya, ndevapi vamwe vawanikwawo vachibudirira mune zvavari kuita, uyezve kune vamwe vasara ava vachange vachiitei mumazuva anotevera?
Iko zvino tikati isusu vatambi vedu vatamba vaviri chete, takaukauya nemaathletes vanoita 5. Iko zvino kwaita Donata aita Nasma Manerano, kozoitawo Peter Purcell Gilpin wamakaonawo achiitawo, achiri kuenda mberi necompetition yake. Peter Purcell zvinoitika ndezvekuti kurowing kana kuti wazo nokwaut kumaquarter finals, vanoendera mberi vachinoita masemifinal AA group, kozoita masemifinal vanozoita group B group. Iyewo paabudira apa vanenge vachikwikwidza inonzi C group neD group kuti vaendere mberi. Saka vanozovese vanoramba vachitamba, kozoita vamwe vavo vakabuda. Iye anozopesera kuti azoona kuti paoverall paA group vanenge vazohwina vanowana mamedha, kozoita vemaB group, kozoita maC vanenge vachiita sei. But zvavanopiwa mukana wekuti ivo varambe vachikompita kuti vazoona kuti overall vanhu vese vavasvika papi. Tichine vatatu vachapinda day after tomorrow, kuchaita ana Peter Wessler weswimming futi achapinda, kozoita vamwe ana Scott Vincent asati apinda wegolf, kozoita achazopesera kupinda ndi Ingoni Makusha we 100 meters anozoita muswa 8. Saka tichine kanguva vachiitawo mazuva ari kutera.